boy.
I like it.
This is what it you know. But you know that Simba.
Not this time, I take on a party, not this time. Ndikuziva kwandikwenda for the first time. Ndakachema zvikapera for the last time. Zvandorota zvinotyisa baba. Chichenesa inzira panofamba. Zvigobuda 1-2 zvandofenza. Ndigomuka very fast panofenda. Daimani paupawa inini. Ndisazozi ndakapedza nenzenza. Daimani pakupenya inini. Ndisazozi ndakaposa negenga. Daimani paupawa inini. Ndisazozi ndakaposa ndapisa. Daimani pakupenya inini. Last 10 ndakaposa ndakita. Babaini pando famandi no dachieza. Ameno chava tumayende chandipota. Babaini ndoda simbandi samirandeka. Ondo yava tumayaka chungaronta.
Chaira inzira ya
Nai baba. Muno era mambo.
Chaira inzira ya
Nai baba. Muno era mambo.
Chaira inzira ya
I'm afraid kuti nini ndikazvitswanye ndine ma plans mazano ndikazvifunga ndopinda chando ndikuda Simba mu brand kwete rekurwa handizi Rambo gare ma Simba ma gens pakuda Simba ra tense tenge tiripo vachitisaiza kushona setsiko ndotori sober don't judge me cause maona ndakapfeka mabingo if you don't see this movement then magara muna maziso wangu atabva kure regai timbogara timbotowa makumbo.
Babaini pando famandi no dachieza. Ameno chava tumayende chandipota. Babaini ndoda simbandi samirandeka. Wendo yava tumayaka chungaronta.
Chaira inzira ya
Zichi chaira mambo. Kutitiko kwiza magomo.